manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 15/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vovimbisa vakakweretwa mari neZimbabwe kuti vakagadzirira kuita sarudzo dzakachena kuti vagadzirise nyaya dzezveupfumi. Asi mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nevamwe vanoongorora sarudzo vanoti vagara havo vachiziva kuti vanotenda maruva vadya chakata. Mutauriri wedare reparamende oramba kuti nhengo dzedare reparamende dziongororo nyaya yeuori unonzi neAl Jazeera uri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe renyika. Asi ku South Africa mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vazivisa dare ravo reparamende nhasi kuti vatanga kuferefeta vari kupomerwa mhosva dzeuori vachishanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe sezvakaburitswa neAl Jazeera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavimbisa nyika nemabhanga ekunze vakakweretwa mari neZimbabwe iyo iri kutadza kudzorera kuti vari kuita zvakakodzera kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Asi vanopikisa vanoti munyika makaberekera ingwe nenyaya yemhirizhonga uye havana ugwaro revavhoti. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vataura izvi muHarare nhasi pamusangano wekuzeya kuuya nemazano ekuti Zimbabwe idzosere zvikwereti zvainazvo zvinosvika mabhiriyoni 11 nezviuru zvishanu zvemadhora kana kuti 17.5 billion United States dollars munyika nekunze kana kuti High Level Debt Resolution Forum arrears and clearance and debt resolution process. Mutungamiri wenyika ati achazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi inotevera uye akavimbisa kuti dzichaitwa zvakajeka uye murunyararo.
Ndino kuvimbisa kuti hurumende yangu yakaisa hwaro hwekuita sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Vatiwo nyika namasangano ese anoda kuongorora sarudzo idzi achakokwa pachishandiswa mutemo wemunyika. Panyaya yechikwereti vamunangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kubhadhara zvikwereti zvayo zvese vachiti ndizvo zvapakuti vaite nhaurirano nenyika nemasangano akakweretwa mari neZimbabwe. Vari kutungamirira nhaurirano idzi ndiva Joachim Chisano vaimbove mutungamiri wenyika yeMozambique. Vachisano vati kuvimbisa sarudzo dzakachena kwaitwa navamunangagwa kwakanaka chose.
The assurance that the forthcoming elections will be free and fair, it means that Zimbabwe is showing the determination to consolidate that democracy.
Vimbiso yekuti sarudzo dzichange dzakachena inoratidza kuti Zimbabwe inoda kuvandudza utongi hwejekerere.
Vati vanovimba kuti Zimbabwe ichaita izvi pamwe nezvimwe zvayakavimbisa kuita panhaurirano idzi zvakaita sekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo, kuripa nyika dzakatorerwa mapurazi ainge yakachengetedzwa pasi pezvibvumirano zveZimbabwe kana kuti bilateral agreements, kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekutevedza bumbiro remutemo wenyika. Vamwewo vari kutungamira nhaurirano idzi zvakare vari mukuru weAfrican Development Bank vaAkinumwe Adesina vasimbisawo nyaya yaikita sarudzo dzakachena, vachiti ndizvo chete zvinopa kuti nhaurirano dzekuti nyika yobatsirwa sei kubhadhara zvikwereti dzibudirire. VaAdesina vatiwo African Development Bank yave neurongwa hwekuti varimi vechichena vabhadharwe nekukurumidza mari yavo inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $3.5 billion. Hurumende yakanyorerana chibvumirano nevarimi vechichena muna 2020 kuti yaiziva pamari yekuripa zvikwanisiro zvavakatorerwa pahondo yeminda. Vatiwo nhaurirano dzavakaita nevakuru vakuru muhurumende neparamende yeAmerica dzakaratidza pachena kuti nyika dzepasi rese dzinoda kuchidzana neZimbabwe, asi vakati chitsvambe chasarira kunyika kuti igadzirise zvinhu zvakapa kuti irimirane miganhu nenyika idzi. Asi Zimbabwe yakagadzirira here kuita sarudzo dzakachena? Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havana havo chivimbo nekuti ZEC iyo iri kunyima vanopikisa gwaro revavhoti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena.
Munongoziva mweya wematongerwo enyika unogona kubata vanhu, vamwe oda kunobiridzira, vamwe oda kunokanganisa. Tongoda zvinhu zviitwe pajikero repachena. Today taonekwa zvinhu zvichiitika zvakanaka, tine voters roll rinowiriranwa.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vimiso yavamunangagwa yakanaka chose, asi havaoni chinoratidza kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena.
Tasati tatanga kuona umboo hwekuti zvataurwa nomutungamiri wenyika zvichafamba zvakaita sei. Saka tinongotarisirawo kuti pamwe vachibva kumusangano iwoyo vachibatsirana nehurumende yeZimbabwe vachatipa hwaro hwakaringana hunoonekwa kuti ndo roadmap iyo ichaita kuti pave nefree and fair elections in the country.
Zimbabwe ine zvikwereti kumasangano akaita seIMF, World Bank, European Investment Bank nenyika gumu nenomwe dziri musangano reParis Club. Vamiriri venyika idzi pamwe nemasangano aya vapinda mumusangano wanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora vakaendesa zvakare mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti rimise mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutara zuva resarudzo kusvika nyaya yegwaro rekutara miganhu yekuvhota kana kuti delimitation report yagadziriswa. Zimbabwe Electoral Commission iri kupomerwa mhosva yekusatevedzera mutemo pakugura matunhu. Asiwo dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo kusanganisira vaimbova gurukota rezvemitemo, gurukota rezvebumbiro remitemo nemashandiro eparamende vaEric Matinenga nesangano rinoona nezvematare eparamende richishanda rakazvimirira reVeritas vanoti kunyangwe vachitenderana kuti ZEC yakakanganisa pakugura matunhu, kana gwaro rayo rikasatambirwa nematare zvinoreva kuti panenge poshandiswa gwaro rakaitwa muna 2008 sezviri mubumbiro remitemo. Mukuzeya nezvenyaya yekuenda kumatare tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Problem iri kuitika ndeyekuti mukoma Blessing vanhu vari kuverenga zvatisina kunyora. Zvatakanyora ndezvekuti takakumbira dare kuti delimitation report inge ichiitwa annulled or to be voided in a court nekuti haina kutevera section 161 yebumbiro remutemo yenyika and haisikuenderana neelectoral law. Havasi kuti havana kutevedzera yekutanga kuti kana vachiita delimitation vanofanira kunge vachitevedzera population. Population census results anhasi haisi yabuda. Tobvoenda pechipiri 20% threshold mukati mematunhu kubva kuward kusvika kuconstituency haina kubuda zvakanaka. Vakapfuudza nealmost 67% 54% vachisiya mutemo we20%. Saka tikuti izvozvo izvohandizvo.
Saka poitwa sei nenyoka yamuri kuti yapinda mumusha iyi vaDamba?
Zvakune ZEC kuti iyo kana dare rikaona zvakakodzera kuti wapfudze the limitation report zvakunezeki kuti wanotora 2 months here 3 months here 6 months here time frame iyoyo ndeyezeka haisi yedu
asika vamwe vasiri kuwirirana nemi vari kuti ivo kana gwaro rakanyorwa nezeki iri kugandura miganho rikanzi nedare rakaitwa zviri pamutemo bumbiro remutemo rinoti panofanira kushandiswa miganhu ya 2008 kana kuti delimitation report yakaitwa ipapo
mukoma izvi hazvikwanisi kuitika maboundaries a 2008 akaitwa neyainzi delimitation commission yakanga ichitungamirwa navachidya usiku delimitation commission yakanga iri mubumbiro remutemo welancaster tobatabva tobataenda pachinhu chechipiri vatobayiwa mudede wangu waregistrar general ndo vairwa namaelections kubva kune voter registration kubva kune kutorisa zvitupa zvairegistrwa ipapo ndo vaideclare maresults kubva kuwadi ndo vaideclare maresults kusvika kuna president uyezve tobataenda kuti vamudede vakanga vachitungamirira yainzi national elections directorate national elections directorate iri zvakare mubumbiro remutemo rekulancaster house yakanga yakazara masoja yakanga yakazara vana chihuri ivo vakanga varivo chairman vaidaidzira maelection results aya saka mukadzokera kune bumbiro remutemo mukadzokera inini ku 2008 boundaries maita reinstate oro madzora bumbiro remutemo wekulancaster rakanyorwa kulancaster kubritain saka izvo hazvikwanisiki kuti nyika inge ichirwana nemabumbiro emutemo mairi
mutauriri wavamonzora valoid damba vachitaura vari parunare muharare mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanonzi varambidza nhengo dzeparamende kuti dziongorore nyaya yeuori mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering iri kupomerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende frank chikore anoti panyaya inotevera
mutsamba iri mumaoko estudio 7 iyo yanyorerwa sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari kana kuti public accounts committee pamwe nekomiti inoona nezvebudget vamudhenda vati hazviite kuti dare reparamende riongorore nyaya dzeuori hune chekuita nekutengeswa pamwe nekuburitswa kwegoridhe kunze kwenyika zvisiri pamutemo kwakaburitswa nenhepfenyuro yeaujazira nekuti nyaya iyi iri kuongororwa nemamwe mapazi ehurumende asi mumiriri wahighfield muparamende uye vari nhengo yeCCC vahappy mochidziva vashora dano ratorwa navamudhenda
zvinhu zvatikachamadza zvikuru satese sevanhu veparamende sevamiririri vevanhu inini ndinongoti havamudhenda nevamwe vanga vaiswa pressure yakanyanya bhozi ndivo vakanga varatidza kuti tinofanwa kunge tichitarisa nyaya iyi asi toda kungoti vaivavo vari kuisa pressure vazvizive kuti hakuna nyaya yeuori inobvera yatsvairigwa pasi pekapeti kana kuiswa pasi petafura
vamudhenda vati havo dare reparamende rinofanira kusiyira mapurisa pamwe nekomisheni inorwisa uori yezimbabwe anticorruption commission kuti vaferefete nyaya dzeuori idzi danho ratorwa navamudhenda rinotevera kuziviswa kwakaitwa nemakomiti maviri aya kuti anoda kuti nyaya dzeuori dzakafumurwa nealjazira dziongororwe neparamende vaenderera mberi vachiti dare reparamende richaramba rakaisa ziso raro pakuferefetwa kuri kuitwa nyaya idzi nemapurisa pamwe nezak rozoona matanho aringatora kana ferefeta uku kwapera hatina kukwanisa kutaura nemutauri wezak amaitandiwe mahlovane pamwe nemutauri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti vave papi nekuferefeta nyaya dzakabuda mufirimu regold mafia iri gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakavimbisa kuti hurumende ichaongorora nyaya iyi asi kusvika pari zvino hapana chayati yataura rbz yakazivisa kuti yainge yambomisa vamwe vakadomwa nealjazira vakaita savahubert angel nevamwe vanokokera nhengo dzezanupf muparamende vapupuraito garepi vakaudza studio 7 kuti paramende haina simba rekuferefeta nyaya dzakadai mashoko aya atsinhirwa nemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
hongu danho ravatora avo rakakosha sei hatitarisiri kuti paramende yemunyika yezimbabwe ichungurudzwe kana kunge ichipedzerwa nguva dzekukurukura nyaya dzebudiriro munyika yedu netunyaya tinonzi twabva kualjazera iri kuabu dhabi ndiani vakamuvangani vakasvika kuabu dhabi kwacho nyaya dzisina nematuro esese
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati zvaitwa navamudhenda izvi zvinoratidza kuti dare reparamende harichamirire zvido zveveruzhinji
paramende yedu haisiri paramende yejekerere avo vari kutungamirira paramende vane rimwe nevatungamiriri venyika nematsotsi vari kutora goridhe vachiburitsa munyika.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weSouth Africa Ramaphosa vazivisa nhasi dare ravo reparamende kuti vatanga kuferefeta vose vakadomwa neAl Jazeera kuti vari kushanda nevamwe vari muZimbabwe kuita uori. Vamwe vacho vanosanganisira Mohammed Khan vanozivikanwa neremadonheriro ari kuti more dollars anonzi ari kushanda nemabhanga akawanda muSouth Africa kuchenesa mari dzakasviba achishanda naSimon Rudland womuZimbabwe. Hurumende yeBritain yakatiwo iri kuda kuferefeta vaAngel vaRicky Dolan navaKamlesh Patin vane magwaro emunyika iyi kana kuti citizenship. Vakawanda vanonzi vakabatwa mumambure eAl Jazeera vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Pamidhuri yedare reparamende nezvimwe zvivakwa zvehurumende zvakaita sedare reCivil Court pamwe nepamuzinda wekambani yehurumende yezvenhare paRunare House, pafuma pakanyorwa-nyorwa mashoko anokurudzira kuti mumiriri weZengeza West vaJob Scala pamwe nemutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vaburitswe mujere. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro weTCCC vaGift Ostalos Ziva vati izvi zvinoradza kuti veruzhinji havasi kufara nekubata kukuru kuitwa vaSkala navaNgarivhume. Asi vamugwadi vati nyaya dzavaSkala navaNgarivhume dzinopedzwa nematare chete.
Hazvina maturo zvinyorwa izvozvo uye hazvitadzisi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa emutemo nekutongwa kwenyanya kuti vaite basa ravo. Uyezve vanhu vaenda kunonyora izvozvo kuparamendi makwara. Dei vanga vaine ushingi vachiti vanoda kuona kuburiswa kwevanhu ava by Ginya as they are trying to portray. Kuidei vangoenda kuchikurubhi, handiti vari kuchikurubhi nekumatirongo, dei vaenda ikoko vanopedzerana nevakavachengeta nekuti sezva kuti vakachengetwa ikoko zviri pamutemo.
Vamukundu vavati chakonzera izvi inyaya yekuti nyaya hadzisi kutongwa zvakanaka mumatare.
Zvakubuda izvi zvakuratidza kuti vanhu vakushungurudzika nehumbimbindoga neudzvanyiriri huri kuitwa hwekuramba vawiwa navaNgarivhume vakavharirwa ivo vasina nemhosva dzavakaita.
vaSkala vakasungwa gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare moBlessing Ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva mumatare. vaSkala vakazopomerwa nyaya yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga kuvhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare nekuita zvisina maturo. Vakazobatwa nemhosva yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya dzemumatare iyo vakazokwidza kudare repamusoro vachipikiswa kubatwa kwavo nemhosva. vaNgarivhume vakatongerwawo kugara mujeri kwemakore matatu rimwe chete rikasendekwa parutivi mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuratidzira zvinamhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 mukuratidzira kwakange kwasherezerwa nesangano reJuly 31st Movement iro ravanotungamirira. vaNgarivhume vari kupikisawo kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa uyu mudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mugodhi webikita lithium mine wekambani yezvarwa zvekuChina inonzi Sinomine Resource Group unonzi wambovharwa nhasi. Asi hapana kuwirirana kuti ndiani auvhara sezvo vamwe vari kuti ihurumende asi vamwe vachiti vakuru vekambani iyi. Kambani iyi iri kupomerwa mhosva yekuburitsa chicherwa ichi munyika zvisiri pamutemo. Izvi zvinotevera kumbosungwa kwevanhu gumi nevanomwe mushure mekubatwa vaine lithium inosvika matani zviuru zvitatu nemazana manomwe kana kuti 3,700 tons. Kambani iyi iri kupomerwawo mhosva yekusabata vashandi zvakanaka. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vepabikita mine vataura imhanga vaudza Studio 7 kuti vashandi vazhinji nhasi vadzoserwa kumba.
Vakaivo pakambani yose ezvibikita minerals vakanzi makambani zese nemasubcontract zese anofanwa kudomira kuopareta kutanga nhasi. Vachitaurayo vachiti pane zvinogadziriswa nehurumende hameno kuti zvinhu ivo vari kuti ungonga mubikita minerals mane about 32 masab contracts harimo ka meno kuti pane humore kubitwa here kana kuti nokupiwa matombo.
Mukuru webasa pabukita minerals mine va David Mwanza vati kambana ina kuvhariswa nehurumende sezviri kubuda mashoko ari kutenderera, asi yakakumbira kuhurumende kuti imbovhara kwemazuva manomwe ichigadzirisa mabasa ayo pamwe nehori unonzi huri kuitwa mukuburitswa kwezvicherwa zvisiri pamutemo.
Hachisi chokwadi kuti mugodhi wedu wavhara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu ekugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa mumashandiro atinoita nevashandi vanoshandira kambani yedu vanenge vari macontractors. Sevanhu vanotedzera mutemo wenyika, tinoramba takamira zvakanaka nemitemo yedu, uye kuti zvinodiwa nemitemo yacho tinofanira kuzvizadzikisa kuitira kuti mabasa edu agone kufamba zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti vashandi vose vamira basa vachabhadharwa mari dzavo pavanenge vari kudzimba zvinhu zvichigadziriswa, uye vanodzoka pamabasa avo kwapera svondo. Asi vashandi pamwe chete nevamwe vanoti hurumende yakavharisa kambani yeSino Mine kubva zvakabatwa vanhu vachiba lithium. Munyori mukuru musangano unomirira vashandi vemimigodhi reZimbabwe Diamonds and Allied Minerals Union kana kuti ZIDAU vaJustice Chinema vati vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti kambani iyi iri kumbonyikidza kodzero dzevashandi pamwe nekuita huo.
Saka tiri kutarisira kuti zvaitwa nehurumende kuti vari kuinvestigata zvichange zvichipurisa maresults anosanganisira kuti vashandi vacharamba vaine kugarwa vanga vachiita before, vashandi vachawanikawo vachipuhwa mari ipamusoro inoenderana nepova datum line, mari inoenderana nezvicherwa zvavari kumaina. Totarisira zvekuti nyaya yekunzi lithium yanga ichibiwa, tiri kuona kuti pamwe ndicho chimwe chikonzero chihombe kuti pane vanonzi vanga vachiba vanga vachichera papi. Saka tinoti icorruption iyoyoyo.
Mukuru webasa mubazi rezvemigodhi mumasvingo vamashau muzira varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau, vati tibate munyori mukuru mubazi ravo vaOnesimo Moyo avo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindura mubvunzo.
Ini handitendi kuzvitaura nevatori venhau nokuti mutauriri weministry ndipermanent secretary, saka ini handigoni kupa mastatements kumedia.
Kunyange tisina kunzwa kubva kuvakuru vekambani iyi nezvavari kupomerwa zvekubata vashandi senhapwa muzinda wechina muZimbabwe unogara uchiramba kuti makambani ezvizvarwa zvemunyika yavo hazvimbunyikidzi vashandi. Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwache Dewa vaudza Studio 7 kuti vanhu vakasungwa vakamboregedzwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dzinoti matombo anenge acherwa lithium anenge aine zvimwe zviwanikwa 10 kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvicherwa izvi zvikwenenzerwe munyika kisati chatengeswa, zvinonzi chichiri kuendeswa kuChina chisina kuitwa izvi zviri pamutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chemauto chakapandukira hurumende yemuSudan yechiuto cheRapid Support Forces chinoti nhasi chabombwa nendege nemauto ehurumende pedyo nechipatara icho chine zvimwe zvikamuri zvapwanyika. Mm-hmm.
Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano reWorld Health Organization rakabvisa chirwere cheCOVID-19 pazvirwere zvinonzi zvinokonzera njodzi pasi rose kana kuti global pandemic nekuda kwekupararira nekuuraya vanhu vakawandisa. Ko, izvi zvinorevei kuZimbabwe? Rupafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti zvakataurwa neWHO zvinhu zvinofadza, asi vanhu vanofanira kugara vakangwarira.
Saka tinoti nyangwe zvazvo World Health Organization yadaro, chirwere cheCOVID-19 chichiripo pakati pedu, hazvisikira kuti chirwere chapera, hazvisikira kuti isusu tochirelaxa, tochipeta maoko tichiti aiwa zvapera, tichandisangana nazvo. Kwete, tinoti ngatirambe tichizvidzivirira, tirambe tichizvichengetedza, maoko tichigeza padiki padiki, tichisanitaiza zvakare maoko edu, tichimeka sure kuti hatibate kumeso kwedu, hatibate muromo, hatibate maziso nemhino, nokuti chirwere ichi chiriko ende vanhu vanokwanisa kuramba vachirwara nechirwere ichi, uye zvakare vanhu vanokwanisa kuramba vachifa nechirwere ichi.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti kupfeka mamask kuchiri kwakakosha zvakanyanya.
Vana nyumonia tikapfeka maface mask hazvichaspreda kuenda kune vamwe TB, haichaendawo zvakare kune vamwe. Kana paina neTB achikosora wakapfeka face mask unenge wakachengetedzeka. Saka tinokurudzira kuti kana muchikwanisa kuramba muchizvidziira nekupfeka maface mask uye zvakare nogeza maoko padiki padiki, zvinobatsira zvakare kuti tisaite chirwere cheCOVID-19 uye zvakare tisaite zvimwe zvirwere zvakaita sana TB, maflu iwaya kana nyumonia inoafekta muchipfuva. Saka tinokurudzira kuti nepatinogona napo, hongu World Health Organization yati haisisiri pandemic asi chirwere hachisati chapera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzira hurumende kuti irege kukanganwa chazuro nehope.
Asi manje hezvine zvatofanira kuita senyika, hatifaniri kuita demobilize momentum yatatinayo. Ngatiregei kuchipeta maoko toti zvapera togara pasi, aiwa. Asi ngatirambei tichisimbisa capacity yedu yatagara tinayo. COVID-19 yakatipa makapasiti akawanda chaizvo. Takatanga kutsvaga maventilator, tikaseta up maintensive care units pazvipatara zvakawanda, tikatenga equipment yakawanda yekurapa zvirwere zvemapapu. Izvozvo ngatirambei tichiana, nhasi pane zvimwe zvipatara nemamwe maprovinsi nemadistricts asina maintensive care units.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachiti
danho rakakosha zvikuru, nokuti COVID-19 tiri kuona kuti haisisiri kuuraya vanhu vakawanda sezvayaiita. COVID-19 iripo yezvino haisisi na uturu seuturu wayanga inawo payakatanga kuuya. Izvino changuva chirwere chiri kusekuleta mumacommunities, vanhu vachingorwara vachipora, vamwe vasingambozivi kuti ndarwara COVID-19. Tiri kuona zvakare kuti yatinoti mortality kana kuti kufa kwevanhu vachiurayiwa nechirwere ichi yadzikira zvikuru, zvokuti changoenzana nokuuraya kunongoitawo zvimwe zvirwere zvatagara tinazvo.
Muzvinakundo Hilda Matarira vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe kubazi rezvekuongororwa kweropa nezvimwe vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo denda reCOVID-19 risiri kuuraya vanhu vakawanda sakare, muZimbabwe nepasi rose huwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi mwedzi wapera wakati wandei.
Takatarisana zveneCOVID-19 muZimbabwe, on average muna April vanhu vakabatwa neCOVID-19 vanhu vakasvika 30. Zvino muno muna May vanhu vakabatwa neCOVID-19 on average vasvika 64. Zvinotaridza izvo COVID-19 inenge iri kuda kutanga kuira muZimbabwe.
Zvichiteverawo mashoko eWHO ekuti hukasha hwechirwere ichi hwadzikira, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakabva vazivisawo kuti dare remakurukota rainge ratenderana kuti vanhu havachamanikidzwe kupfeka mamasi uye vashanyi havachanzi vaburitse humbowo hwekuti vakabayiwa nhomba dzeCOVID-19. Vakakurudzirawo vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba. Amai Mutsvangwa vakazivisa nyika kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kuendera mberi semazuva ose, uye vanoti ndiyo nzira chete inokwanisa kudzikisa huturu hwedenda reCOVID-19. MuZimbabwe mafa vanhu vanoda rika zviuru zvishanu nemazana matanhatu kana kuti 5600 kubva zvachatanga kupararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Vatereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi, apo tiri kutarisa nyaya yakaita mamiriro ezvinhu munyaya dzezveutano, tichitarisa kurapwa kwevana vakatsemuka washa kana kuti cleft lip and or palate, uye tichitarisawo nyaya yedambudziko rechirwere chekorera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vae Emmerson Mnangagwa ovimbisa vakakwiritwa mari neZimbabwe yairi kutadza kubhadhara kuti vakagadzirira kuita sarudzo dzakachena. Asi vanopikisa vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuNkwekwezi 2023 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe.
Tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akusiqiniso ukuba umgodi wethu uvaliwe okukona ukuthi simisa umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu.
Uvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amathi aligugu ongekho emthethweni.
I-challenge esilayo emakhaya ayisi wonke umuntu olesambuzi sokusebenzisa eninjalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile amanzi aklini ukuthi abantu benathe ayahlupha ukuwadola.
Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka kweleZimbabwe. Wethule lokhu namhla emhlanganweni ohlolisisa ukuhlawulwa kwezikwelete zeZimbabwe ezifika phose amabhiliyoni angamashumi amabili, $17.3 billion. Phakathi kwemali le eleZimbabwe lehluleka ukuhlawula inzalo yesikwelete lesi efika amabhiliyoni ayisithupha zamadola emelika, $6 billion. Abangena umhlangano lo abagoqela owayengumongameli wakwele Mozambique uNomzana Joachim Chissano, umkhokheli webhanga le-African Development Bank, bakhuthaze eleZimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usevale ngqi inkampani yakwele China ecatshangelwa ukuba yemba amatshe aligugu awe-lithium okungekho emthethweni. Lokhu sokutshiye izisebenzi eziningi zingela misebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwenkampani yeBikita Lithium Minerals kuza ngemva kokuba kubotshwe izisebenzi ezilitshumi lasikhombisa 17 ngeviki ephelileyo okuthiwa zatholakala zilamatshe aligugu ayisilinganiso samathani edlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3,700 tons ayefihlwe emaswingo. Uhulumende uthi uhlangothi olubona ngokuthengiswa kwamatshe aligugu olwe-Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe kumele luhlolisise udaba lolu. Umkholi womsebenzi eBikita Minerals uMnumzana David Mwanza uthi inkampani le kayivalwanga nguhulumende nyanga lokhu okothulwe ngabezindaba. Uthe icele uhulumende ukuba ivalwe okwamalanga ayisikhombisa ilungisisa okuhluphayo.
Hatshisi chokwadi kuti mugodi wedu wavhara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akusiqiniso ukuba umgodi wethu uvaliwe okukona ukuthi simisa umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu. Njengabantu abalandela umthetho, silandela umthetho wakuleli ukuze silungise lokho okufunwa ngumthetho. Unobhala omkhulu ugatsha lwezemigodi emaswingo lapho inkampani le etholakala khona uMnumzana Mashawu Muzira walile ukukhuluma leStudio 7 esithi kumele umsakazo lo ukhulume lonobhala omkhulu ugatsha lwakhe uMnumzana Onisimo Moyo, yena obengasabela ucingo lwakhe kanye lomakhalekhukhwini. Isikhulume samapholisa emaswingo u-Inspector Kulakwashe Dewa utshele iStudio 7 ukuba laba ababotshwayo basahlolisiswa ngoba udaba lolu lokulusezandleni zabo. UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi owenzakala kukampani le kuveza sobala ukuba izisebenzi hlukunyezwa okumangalisayo kumankampani emba amatshe aligugu.
Kuba le mthetho njalo ekhangela indaba zokugebha ezaphansi ama-minerals kuyini okufanele i-enterprise ikulandele. Le mthetho yesitshelayo ke ukuthi nxa usuwephulile lowo mthetho kwenziwani. Singanika umzekeliso, ama-inspectors nxa engangena kwi-enterprise abone ukuthi impilo yezisebenzi isengozini kumbe izisebenzi zisebenza ngaphansi kwengozi enkulu engebehlela.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Phineas Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe kugatsha lwezomnotho uthi umnotho welizwe uthaphuzwa ngabanye abantu elizweni.
Into engiyicabangayo engiyibonayo lapha nge-move lethethwe i-government, ithethe i-move against ama-criminal amancane. So i-government yeZimbabwe ngeyikwanise ukuthi ihambe against full force against ama-China ngoba iyasala izagcina yehlelwa ngokwayehlela uGaddafi. Manje abona uGaddafi wayicinengela abangani abamvikelayo.
Inkampani yamaChina eSinomine yathenga inkampani kulabo ababengabanikazi abakwele German ngemali efika izigidi ezifika phosa amakhulu amabili amadola eMelika, $180 million, ibile zisebenze ezifika phosa inkulungwane 860. Akasanelisanga ukukhuluma nabaqondisi benkampani le abadabuka kwele China. Ngimele ithi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Indlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kuvimba ukuba kukhulunywe ngodaba lwefilimu yeAl Jazeera olesihloko esithi Gold Mafia oluveze ukuba kutshontshwa igolide eliningi okumangalisayo kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UMnangagwa uyakuphika ukuthi udlelana labantu laba. UMudenda owale ukhuluma leStudio 7 utshele idaleleli ukuba kule komiti yedale lePhalamende esihlolisisa udaba lolu. UMudenda uthi kungeke kwenzakale ukuba idale leli likhulume ngokwebiwa kwegolide lona lile komiti ehlolisisa ukujontshwa kwegolide okwavezwa yi-Al Jazeera. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume umnumzana Kucicaphulu omele idale inkulumane edale lePhalamende.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesithathu, u-Honorable Chibaya lo Honorable Bithi abe-CCC babuza umbuzo ePhalamende, bebuza bethi i-question of national importance, umbuzo oqakathekileyo elizweni. Bebuza ngendaba ye-Gold Mafia, lokho okuthiwa inotho yelizwe iyakhuquluzwa ngabantu abalutshwane. Igolide lelizwe liphuma ngama-suitcase lama-trunk every day lisiya emazweni atshiyeneyo, abantu bethatha imali yelizwe befaka ezikhwameni zabo. U-Speaker of Parliament wasemisa idibhethi naleyo.
Phulubona mzani u-Speaker kuyini owenza ukuthi avale udaba lolo?
Esithi yena indaba isakhulunywa yi-Public Accounts Committee. Umbuzo usiba lapha. I-Public Accounts Committee yi-committee yendlu yepharlamente. Indaba yakhona yahamba njani ku-Public Accounts Committee ingarifeywanga yindlu yepharlamente? UMudenda nguye ongabakwazi ukuthi indaba esiku-Public Accounts Committee indlu yepharlamente ingakwazi. Ngokubona kwethu thina sibona ingazani u-Speaker of Parliament wayevala indaba. Indaba enjalo esikhulunywa elizweni lonke jikelele ephathelene lemali eningi kangako kumele ivunyelwe ukuthi ikhulunywe ePhalamende, abantu balalele bezwe babala amahansard, balandele idibhethi kuphume incazelo yokuthi kwenzakala kanjani ukuthi elizweni elinjengeZimbabwe imali okumele iye kuZulu iye kwakha izibhedlela lezikolo ifake imigwaqo kanti isifozoda ikhambeke idliwe ngumuntu oyedwa kumba babili kumba bathathu. So thina siyakusola kakhulu indlela, siyayisola indlela u-Speaker abamba ngayo i-House. Isiloyiso sethu ukuthi ku-next parliament we need u-Speaker ovela from a different tradition ovumela abantu ukuthi badibhethe izinto.
UMnumzana Kucicaphulu ukudale lePhalamende besixoxa laye eseHarare. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomphathi ntambo kwezemigodi. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi sokuqhamuke umkhuhlane wohudo esigabeni seBhinga. Abantu abaningi esigabeni lesi bakhala ngokuswelakala kwezambuzi lamanzi ahlanzekileyo. bathi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla. Unokuthaba Dlamini uzathulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi kulabantu abathathu abahlaselwe ngumkhuhlane lo abalaliswe eBinga District Hospital. Abathathu laba kubikwa ukuba ngabesifazana abadabuka emaphandleni agoqela eManjolo, okuyikho osekudala ukungahlaliseki kwabomongikazi bakulezi ndawo besesabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eselichithe ilizwe lonke njalo labulala abantu abangamachumi amabili lanhlanu 25. Umnumzana Joel Gabuza omele iBinga South edalele Parliament Mende uthi bazizwa belokwesaba kulandela ukulaliswa kwalaba abasalinde ukuhlola ngokujulileyo kusetshenziswa i-rapid diagnostic test engekho kulesi sibhedlela.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu olesambuzo sokusebenzisa, njalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile, amanzi aclean ukuthi abantu benathe ayahlupha ukuwadola. So yikuludube singabe singabesabela ukuthi kungamemetheka masinya nxa uwumkhuhlane lo kungakhofe ukuthi kukhona. Sibe kwazi njalo ukuthi iBinga nje njengematnorth yonke into azimanga kuhle esibhedlela. Ama-village health workers lamanesi yebo bengatshela abantu ukuthi khangelanini umkhuhlane lo, libona ukuthi liyawuvikela, but awuvikeleki nxa abantu bengela ama-toilets bengela amanzi. So information yabantu bengabalayo, kodwa kulento kufanele ngabe ugovernment yazenza, ngoba so first time yokuthi sibe le cholera sake sabalayo yabulala abantu abaningi. Yakwazi lesaba the same cholera wabulala abantu abaningi iBinga yonke especially esaba. But from that time kwakufanele ukuthi ugovernment ngabe kuyathatha indlela zokuthi ibone ukuthi abantu baba la manzi aclean, baba la ma-toilets, kube la ma-programs ukuthi wonke umuntu abe lesambuzo ekhaya.
Unkosikazi Lekiwe Phuthi oyi-village healthcare worker esigabeni seManzasiya eThinde laye ugcizelele kumazwi kaGabuza.
I-challenge ngamanzi okuwatha banatha ndawonye lenkomo nabathwezi kakula okuthi ngabe kuyang kumelela abantu besakhele ama-toilet noma benike wona ama-village workers angakhona la kana ma-toilet imizi ibedoda.
Abacubungula ngenhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi izakhamizi eziningi esigabeni lesikazilasambuzi. iBinga kwabikwa ukuthi inani elingamachumi ayisithupha lasikhombisa lilenswelo kulokhu kulandela ilupane lecholocho. Kodwa ophethe isabelo seMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, ulandulwe ngazikhalazo lezi. Ubuye njalo wengeza ukuthi uhulumende usezihlomisile ukulwa laleli gcikwane elizweni lonke jikelele.
Besengakabakwazi upresident vele besephakela amatrasa we-GDF awezima khona ngalo abadrila amabhozi kapresident ukuthi abantu beBinga bethole amanzi aclean, ama-piped water scheme apha a-solar powered. Ubhizi khona ngale kwaqalisa kuma-homestates ama-chief, I think ama-homestates ama-chief sokuphele sokungena ku-community ukuthi abantu bethole amanzi aclean.
EZimbabwe sokutholakale abantu abangamakhulu ayisichiyagalolunye 900 belegcikwane lohudo, njalo kubiwa limemetheka kakhulu eManicaland, Matabeleland South kanye leHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubike njalo ukuthi abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 balalisiwe ezibhedlela ezichiyeneyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBinga, ngingunokuthaba Dlamini.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele-Sudan lihlasele ngendizamtshina ezithwele imibhobho emikhulu. Kokucele le-Rapid Support Forces namhla duzane lesibhedlela esikhulu se-Khartoum. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amacele alwayo azama ukukhomisana umlotha, kodwa kukhanya kusakude phambili ukuba bembeke phansi izikhali. Umongameli William Ruto owele Kenya uthi iziphathamandla zikarhulumente kwakumele zingenele kungakabulawa abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale befile duzani ngesakhiwo sokukhonza uNkulunkulu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uRuto kuzonde okumangalisayo ngodaba lolu. Umnumzana Dramani Mahama wayengumkhokheli wakwele Ghana usekhethiwe libandla le-National Democratic Congress ukuba anqintise ukhetho lukamongameli oluzayo. Odokotela abelapha abadabuke indebe abakunhlanganiso ye-Operation of Hope sebesesibhedlela seMpilo General Hospital lapha abelapha khona abelesimo lesi kungelanhlawulo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela laba abafike eMpilo Hospital ngeviki ephelileyo kulandela ukubuyela kwelemelika kwabanye babo abafika kuqala bathi baqhuba kahle uhlelo lolu. Udokotela Jennifer Mora okhokhela uhlelo lolu eZimbabwe uthi sokulabantu abaningi abayelatshwe elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2006 besungula umsebenzi lo kungela nhlawulo. Udokotela Mora uthi baqala ukuhlinza abantwana abalendebe ezidabukileyo kusukela kwabalenyanga ezintathu zokuzalwa. Inkosikazi Sikhangele Mguni okhokhela abongi labanye eMpilo Theatre uthi abantu ababhekane lohlupho lokudabuka indebe kumele bafike esibhedlela lesi.
I-cleft palate, ukuqhezuka phakathi komlomo, lokhuyana kuyaphambanisa umntwana ekudleni, ekumunyeni, and kuyayenza ukuthi umuntu abehitshwa nxa esidla. But nxa ese-operative kwavalwa lokhu, kuyancedisa ukuthi umuntu abe sesidla kuhle. Kungabe kungakhanyi phandle, kodwa nxa kuyabe kukhona kuyaphambanisa khona lapha ebudleni. So ama conditions lawa ke operator ke mahara khona lapha eMpilo Central Hospital ngabe Operation of Hope esilabo ngalesi sikhathi. Baqalise ama operations abo nge Sunday mhla ka 7 bazagcina nge Friday mhla ka 19.
Unkosikazi Gladys Muzamba osuka eBhinga uthi umntana ke uAndile Muzamba obelendebe edabukileyo esanda kuhlinzwa okwamanje ulungiswa ukuthi abuka phakathi komlomo.
Ngambeletha anga ngolesilima uvulekile umlomo. Manje ngabuya sebothwa kule madokotela ayalaphayo. Ngabuya lapha eTown Empire bamthunga gathi se right. Gathi senyimbuya futhi uthiwa athungwe ephakathi aqediswe.
Unkosikazi Griabetsi Dube osuka eGwanda ubuye lendodakazi yakhe uUnathi Dube owazalwa elesilakalaka lendebe edabuke kabili.
Wayelehlupho lomlomo phezulu wayezedabuke kathula ekethatha. Ngemva kokubuya eMpilo ngabuya ngazomthumisa ngayemgcina ekhaya. Lakhe singibuye ngizomchekisa phakathi emlonyweni. Bathe bazamkhangela ngesandi.
Esinye isakhamuzi seWange unkosikazi Charity Mobe olethe indodakazi yakhe uGracious Maphosa uthi umntanakhe ube munyanzima.
Akasabiyela bathi mncane njengisasesibiyela. So kasabiyela kathesi seniwe wesemoperate. Ubekhipha ngamakhala. Mayesisanimemunya uchagwele ephuma ngamakhala. Kathi kathesi uyakhanya ukhisela yenzeni. Futhi ndinamhla ngo-8 o'clock.
Isakhamuzi seWange uBeauty Ndlovu uthi indodana yakhe uObadiah Mukuni oleminyaka emine yokuzalwa owake wahlinzwa i-cleft lip lonyaka bamlungise iphalethi.
Sayeqalise last year wayele cleft palate kathi abamlungisa phezulu i-cleft kathesi sebemlungise okungaphansi iphalethi. So semuhle seqedisile ukulungiswa kathesi. Abanyala abalo abantwana abanje bengadondi bengadideki enhlizeni yabo kuyalungiseka loku kuyabongeka. So into enzima yinto lula kakhulu. Hambani emaklinika bazalinika uncedo lokuthi khona lingabuya ngapha lizathola uncedo lokulungisa abantu benu.
Inhlanganiso ye-Operation of Hope iqhuba umsebenzi ofanayo eZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokeli etshiyeneyo ingene umhlangano omkhulu namhla eHarare we-African Women Leaders Network ibike ukuba selisemuva kakhulu inani labesifazana abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe. Umebizikama usetulela lolotaba.
Esethula umbiko wakhe obubonisa isimo kwezokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lobukhokheli, umgcini sihlalo weZimbabwe Gender Commission unkosikazi Margaret Mukanana Sangarwe uthe lokhu lisilela inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe elizweni kiwo wonke amabandla ezombusazwe.
It is my hope that this event will come up with concrete strategies that can still be used to address the multifaceted challenges that women continue to face as they aspire for political leadership.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende lwabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kumele kuguqulwe lokhu.
Uhlangano lo uqakathekile ngoba ukhuthaza omama ukuthi babe yingxenye ye politics ye development ye Zimbabwe la ku business ye Zimbabwe. Lokho kukakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma families la kuma communities ethu.
Lokhu kusekelwe ngonkosikazi Karenyi Kore, omunye wabasekeli baka mnumzana Nelson Chamisa kubandla le Citizens Coalition for Change.
So I prefer you, our young women, maybe also value the issue of seniority.
Umongameli Emmerson Mnangagwa embikweni wakhe awethulelwe ngomsekeli wakhe uretired General Constantine Chiwenga uthe uqakathekile ukuba zingajahwa inhlelo zalolu hlobo lanxa zimqoka ekuphakanyisweni kwabesifazane ukuthi bangene labo kwezombusazwe kanye lakwezinye inhlangothi zobukhokheli. Uchiwenga uthe kuqakathekile ukuba abesifazane basebenze labesilisa ukuze kulungiswe izikhalazo zabo.
This is one of the fastest ways to change the narrative for women in all sectors.
Lomhlangano ngokuqala ukuqhutshwa kwele Zimbabwe selokhu kwasungulwa iAfrican Women Leaders Network ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ibandla le-MTCT libuyele namhla emthethwandaba lapho eliphanyeke khona udaba lokuba kulahlwe imingcele yonke ezasetshenziswa kukhetho oluzayo lonyaka ngoba kayidwetshwanga ngemfanelo yiZimbabwe Electoral Commission. Umthethwandaba we-Constitutional Court usanda kulahla udaba lolu usithi kaluphanyekwanga ngemfanelo enkantolo. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi babona engani udaba lolu lulomkantsho.
Sibuyele njalo enkantolo ukuze kuyethethwa njalo indaba leyi esiphakamisayo eye-delimitation. Ngokuthi ekuphumeni kwethu ku-Constitutional Court asiphumanga ngoba imicijo esasiphakamisile yatholakala ingalamkantsho mhlawumbe i-Constitutional Court. Okwenzakalayo ukuthi i-Constitutional Court yakhangela okunye nje okumayelana lokuphathwa komthetho esingakuthi ngama-technicalities, indlela umthetho osebenza ngayo. Inkantolo ke le yagcina inqume ukuthi thina sasicele izinto eziningi eyayingelalungelo yokuthi isiphe zona nxa kuyikuthi besibuye kuyo direct okunjengokuthi okunye kwakhona i-Constitutional Court yayisithi akukho constitutional yasizo zinto ezikhuluma nge-constitution. So sibuyele e-High Court sihambisa imicijo efanayo, sisethula okufanayo ukuthi abazwe nxa sisithi bona i-delimitation le ekhona ngeyobutsotsi. ukuthi kungani sesithi delimitation lenge yobutsotsi. Nxa siqeda ukubethulela ukuthi delimitation lenge yobutsotsi sesibacela ke ukuthi bayibeke eceleni leyo delimitation. Kwenziwe delimitation engasiyo yobutsotsi elandela okukhona.
Nxa kukhuluma nge delimitation lapha baba Dube, akucacisile ukuthi abantu bakuzwa ukuthi ukhuluma ngani.
Sikhuluma ngemingcwele yama constituents lama wards. Thina njengabe MDC sibona ngani le mingcwele iyenziwe ukuthi iZANU PF nje iziyenzele uMathanda izinqobele kungela hlupho kungela challenge. So bechintsha-tshintsha abantu bebaphosela lela le abantu begcina bengasakwazi lokuthi kwenzakalani okungekho emthethweni. So sifuna bakutshintshe lokho balandele i-census eyokugcina eyabakhona. I-census ibe yiyo echoyo ukuthi abantu nxa sebebaningi inani elingaka sebengayenza iwadi, abantu nxa sebebaningi inani elingaka sokungaba yi-constituents. EBC baqoqa ke abantu leyo delimitation eqotho ilandela i-census, hatshi le eyayenziwa emaofisini eZANU PF besenzela ukuthi ubani waba bamthandayo anqobe, mhlawumbe ubani dizena bangamthandiyo kwiZANU PF yakhe yakhona anganqotshwa. Besenzela njalo ukuthi bancindezele ama-opposition parties wonke jikelele. Silokudana ke ukuthi abanye ku-opposition baye ngabantu bathi hayi bazalunqoba ukhetho lunjalo luqiliwe, kodwa thina njenge DC bandle selibe khona okweminyaka nyaka siyakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi unqobe ekhethweni olungamiswanga kuhle. Kungakho siqina sibili ukuthi siye court singaze simelele ukuthi ukhetho lubuye kube lemgoqo ezasivimba ukuthi sinqobe bese siqale sokukhala kanye labantu ababesivote.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemimpiko kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Besixoxa laye eseHarare. Ye, njengomsakazi kaZulu sike sikhangele olunye udaba olungani luphethwe ngabantu emlonyeni sonke isikhathi khonapha-ke kufacebook ye-VOA Ndebele. Lapha-ke sike sethula udaba lokuthi kulabantu ensindi rent emachecheni duzane leGwanda asebegebha igolide ezibayeni zabantu, eziphaleni, ezindlini lemasimini. So abantu abaningi baphendulile sibili okumangalisayo. Omunye wabo ngumadodana Dube othi amapolisa adla labo labotshekeja, bayekeleni begubhe phela endaweni ezijeneyo. Kuzobuya-ke omunye njalo ophenduleyo lapho ngu-Freedom Nkululeko uthi mina ngikwami ngilijawunda futhi ngilitshetshe eliphezulu uma kuthwala ebhadla. Ngithi ezilongezi bengatshontshi besidla izithukuthuku zabo kabagebhe kalitshaywe ilitshe kumangalise abantu bakuzuze umkude, kodwa bengagebhi phela egumeni lomuntu hathi phela lapho asikufuni. Abanye bangala sibili ukuthi khona kengikukhulumayo, kodwa mina nginguvodloza kadawu ngiyavuma. Ye, uthi vumani madoda. Kuzobuya-ke ulimukani nyathi uthi hayi bo dawu ungatsho njalo, abantu akumelanga bengene emzini yabantu benze khonokho-ke abakwenzayo. So-ke siyabona ukuthi hayi sesidonisile namhlanje, so sikhuluma ngakhonokho okwemkude. Singagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe. Kuvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amatshe aligugu ongekho emthethweni. Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBhinga. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa-ke singakathi sihambe kule live talk phela lamhlanje engakhohlwa. Siqoxa ngokulatshwa kwabantwana indebe zomlomo, njalo-ke abantu laba basempilo hospital lapha bayelatshwa khona. Abafisa-ke ukuthi bahambise abantwana abalendebe ezidabukileyo, njalo-ke bonke-ke abalomlomo odabukileyo, abanye balezilakalaka ezidabukileyo lokunye okuthiyeneyo. Lilakho ukuthi lihambise abantwana khona ngale phela empilo hospital bayakwelatshwa. Lingakhohlwa njalo ukusithumela incwadi ye-email kukelly edin studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. So le ye-WhatsApp yethu lingakhohlwa ukuthi lingene khonapho lisithumezele, elisithumezela khona. kuti kwamanje ayisikhathi sesidlonga umango ye olivalise moyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.